Chekwata ichi hachina kutamba mutambo wacho wanhasi mushure mekumanikidzwa kusimuka vatambi vachitya kuzoshaya ndege yokufambisa mushure mekunge Emirates Airlines yamisa ndege dzayo dzese kupinda muZimbabwe kubva musi wa 13 kukadzi kusvika musi wa 28 kukadzi. Emirates yamisa kupinda muZimbabwe nepamusana pekutyira mhando itsva yeCovid-19 yakatangira kuSouth Africa iyo inonzi yave munyika dzeSadi. Dai vatambi ava varamba vari muZimbabwe kusvika musi wa 21 kukadzi panga pachifanira kupera rwendo rwavo, chikwata ichi chaizoshaya ndege yekuti chidzokere kumba. Mune imwe nyaya yemitambo, FC Platinum ichange iri muNational Sports Stadium nemusi wesvondo, umo inofarira kukunda JARAF yekuSenegal zvine mutsindo mumutambo weCAF Confederation Cup kana ichida kuenderera mberi nemakundano aya. Nhoroondo yenhabvu muAfrica iri pachena kuti zvikwata zvinokunda nezvibodzwa zvakawanda pamusha ndizvo zvinowanzobudirira. Kunyange hazvo yakarasikirwa naPerfect Chikwende uyo akaenda kuSimba Stars kuTanzania, kugona kunenge kudada ine vatambi vakaita saRalph Kaundera, Kelvin Madzongwe naSilas Songani avo vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvivafambire nekunwisa zvibodzwa. Asi mubati wepagedhe Petros Mari pamwe na Gift Bello na Rafael Muduviwa vanofarira kuona kuti JARAF hainwise, nekuti kubvumidza kuita izvi kune njodzi apo vachashanya kuSenegal. JARAF ndiyo iri pamusoro petafura makundano enhabvu yepamusoro kuSenegal, asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vakudza ibere vanoti ndizvo zvichapa FC Platinum shungu.
Nyadzi bora idzira kunowana masurprise anokushamisa bhozi zvine zvakumotivata kuti are we have nothing to lose. Vakomana nangu vachimutambo neshungu bhozi since they reach so far zvinokwanisa kutochinja. Ini ndinotarisira inini am backing FC Platinum kuti they can turn the table.
Munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma, pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiomei, asi tinofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Chikwata chichakunda mumitambo miviri iyi chinobudirira kupinda magungano emakwikwi aya umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.